Mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vataura mashoko ayanhasi mangwanani apo vanga vachitaura nevagari vemumusha wezvenzvambe uyo uri kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. VaMasisi vati nyanzvi dzakaumba komiti iyi iyo iri kutungamirwa negurukota rezvekurima munyika yevaFidelis Mulau dzinotarisirwa kuuya nemushongo wekurapa chirwere chemahwanda icho chadai kunetsa.
Vairatirwa avo vanenge vonata
vachiita basa ravo nemazvo, takatarisira kuti vana mazvikokota vemu vachaita basa guru mukuti pamushonga uchapedza chirwere chemahwanda. Netarisiro yakakura kwazvo kuti vana mazvikokota avo vachaita kuti Botswana neZimbabwe dzive shamwari dzemhando rokwati mushure mekuita mushandira pamwe uyu.
Sezvo kusina mushonga unorapa chirwere chemahwanda, Botswana imubishi kupfuura nekupisa mombe zviuru gumi kana kuti 10,000 senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi icho chakaputika muna Nyamavhuvhu mumisha iri kumuganhu wenyika iyi neZimbabwe inoti Sinyawe, Sivia, Butari, Ramukwebana, Muroka, Mapoka nezvenzvambe. Kuchishandiswa mishonga inoderedza ukasha wechirwere chemahwanda inogadzirwa nekambani yemunyika iyi yeBotswana Vaccine Institute, vaMasisi vati urongwa uhu hwakanangana kupedzwa kwechirwere ichi muZimbabwe sezvo vachibvumirana kuti chiri kutapukira kubva munyika.
Kuna komiti yemwe ine kuri vati mutuo vaikopanidzi lewani ibile malova neke varumire kuHarare
saka hondo huru kuti tishande neZimbabwe pamwe chete nekuti kana Zimbabwe ikakwanisa kuva nyika isina mahwanda nesiwo tinenge takunda hurumende yangu ichashanda neZimbabwe tikwanise kurwisana nechirwere ichi.
VaMulau vatiwo vagara vachipa Zimbabwe mishonga yechirwere chemahwanda asi vaona kuti zvakakosha kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru pakurwisana nechirwere ichi icho chinotadzisa nyika zhinji kutengesa nyama yemombe kunyika dziri kumawirira.
It will be a Botswana project that we have to sell to other
project in the Botswana yakabatana nedzimwe nyika kunyanya idzo dzatakakomberedzana nadzo seZimbabwe, South Africa nedzimwe. Isu tisi tega tine kambani inogadzira mishonga yechirwere chemahwanda, saka shuviri yedu kuona nyika dziri mudunhu dzakafanana nesu nyaya dzekuva pamberi nekurwisana nechirwere ichi.
Muna 2011 Botswana yakatanga kupa Zimbabwe mishonga yekurwisana nechirwere chemahwanda inosvika 50,000 doses senzira yekubatsira hurumende mukurwisana nechirwere ichi. Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rinoona nezvekurima munyika Dr. Enkes Masuka vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Takundikanawo kubata vatevedzeri vavo vaviri vanoti vaDouglas Karoro navaVangelis Aritatos. Taidzawo zvakare kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Henry Mukono Shuro asi hatina kukwanisa kutaura navo sezvo vanga vasiri muhofisi yavo. Nyanzvi munyadzi zvifuyo uye vari mukuru pakambani inotengesa zvekudya zvezvipfuwo muguta reFrancistown muBotswana vaIan Rwende vati urongwa uhu hungabatsira kwazvo sezvo vana Sorojena varari muhapwa dzemakomo vakati chara chimwe hachiswanyi inda.
Zviro zvakaita sei zvana foot and mouth diseases zvine zvichoda kuti all mastakeholders, all hands on deck, tibatsirane. That's why pakaitika an outbreak inotoreportwa kuorganization for animal health so that dzimwe nyika dzotonotify vazorozva kuti paita dambudziko rakati pakati and then vamonawo manotibva vachitsakakaisama measures okuti vadzirire spread yezvirwere zvakada sei izvozvo. Sesava mishona dzimwe dzenguva pamwe vanoita mamovement restrictions kuedza kuti timinimize kuspreada kwezvirwere zvakada sei.
Chirwere ichi chinokonzera kuti Botswana imbomisa kutengesa nyama yemombe kueuropean union kana kuti EU nguva dzese pachinenge chanyuka. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.